Justice Thompson Mabikwa vatora mutongo uyu nhasi zvichitevera chikumbiro chakaitwa pakupera kwegore rapera namuzvare nomalanga dharengwa nesangano re 1893 Mutwakazi the Restoration Movement Trust chekuti kusarudzwa kwakaitwa vatinashe Kambarami Sakanzura weward 3 musarudzo dzegore rapera kusendekwe parutivi. Justice Mabikwa vati zviri pachena kuti vakambarami vaive vabatwa nemhosva yekuba iyo inoratidza kusavimbika, vakati nekudaro havakodzeri kuve nechinzvimbo cheukanzura, vachitiwo dare haringavhari maziso aro pakadai asi kuti rione kuti mutemo watevedzerwa. Vakambarami vakabatwa nemhosva yekuba munandira wegore rakapera, vakatongerwa kugara mujere kwemazuva 17 kana kubhadhara faindi yemadhora 10,000. Vakambarami vakazokwira kudare reHigh Court vachipikisa kubatwa kwavo nemhosva mushure mekunge sangano re 1893 Mutwakazi Restoration Movement Trust raisa chikumbiro charo chekuti vabviswe paukanzura, izvo Justice Mabikwa vati zvinoratidza pachena kuti vange voda kuedza kuzvidzivirira. Bumbiro remutemo wenyika rinoti munhu anenge abatwa nemhosva ine chekuita nekusavimbika inenge ichiita kuti agare mujere kwemwedzi 6 kana kupfuura kana kubvisawo faindi inoenderana nenguva iyi haafanirwi kupinda pachinzvimbo cheutungamiri. Gweta ravakambarami vamaqawe mpofu varamba kutaura nestudio 7 pamusoro pemutongo uyu. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kubva kuna ivo vakambarami pachavo zvichitevera mutongo uyu. Asi gweta re 1893 Mutwakazi Restoration Movement Trust va Godfrey Nyoni vati vafara nemutongo wapiwa nedare.
Kana munhu awanekwa ane mhosva yekuba hazviiti vanhu kunze wokuvachati chii nemari dzavo, chachati iye hazvigoni kuti madhare angoita kunge hapana chakaitika, angogara pamusoro pazvo ongoti hapana nyaya, chachati haiwa pamutemo sarudzo yakaitwa iyaya tinacho Kambarami angasingafaniri kuti ave iri muchi iri muofisi, dai akataura zvake kuti haiwa indaiwa ndisina mhosva. But mukarangarira zvakaitika ndezvokuti paakazoona manje kwafaira application challenge I think kwakona October kuna November ndo pakazofaila appeal, but all along uchitika election angesina umbo faila appeal.
Vanyoni vati vakambarami vanogona kupikisa mutongo wapiwa nedare kudare repamusoro-soro.
Kana achida ane time yokuti aapile kusupreme court, akapila kusupreme court judgment ayo inosuspendwa. But Mutwakazi Restoration Movement nanomalanga dharengwa kana vechida vanogona kudzoka kukoti kunoku kuna judge mumwe chete, oti judge munhu uya wakati abve kuofisi nekuti mutemo uri kuti ngabve muofisi aapila, so ari kuda kugara muofisi, tinokumbira kuti akamirira apili yake ngavechi muofisi. Jaji anogona kuita judgment kuti aiwa neni ndovhumirana nemi kana kuti aiwa handibvumirani nemi.
Imwe nhengo yesangano re 1893 Mutwakazi Restoration Movement Trust muzvare Kora Ndevele vati vafarawo nezvabuda mudare, vachiti izvo zvinofanirwa kudzidzisa mapato ezvematongerwo enyika kuti vasarudze vanhu vakavimbika pazvinzvimbo zvekuve vamiririri vevanhu.
Not happy ukuti umuntu oisiganga njalo
chikanga singafariri kuti munhu ane unhu hwakadaro ave mumuhofisi yekutimirira Sakanzura wedu mukanzuro yeBulawayo kusvika pakuzova mutevedzeri wameya. Saka mutongo uyu unotipa dzidziso yakakosha chaizvo sevanhu.
Mune imwe yonyaya, dzimwe nhengo dzesangano reMutwakazi Republic Party dzakasungwa nezuro panze pedare reHigh Court dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kana kuita ruzha runokanganisa veruzhinji dzinotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Gweta raDumisani Dhuve vatsinhira zvimwe chetezvo kuStudio 7 parunhare. Mukupeta nyaya dzemuBulawayo, muguta iri mange muine mapurisa akawanda zvikuru munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira mapurisa vange vari mumawater cannon. Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwemapurisa aya kwange kuri kugadzirira kuratidzira kwaiva kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kwange kwakanzi kuchaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana kutanga nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.